mangwana tine musangano mukuru chaizvo, musangano wokupera kwegore mudunhu uri kwamutare kuchisamba stadium.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei nhai vachibaya?
Purezidhendi vevanhu vanenge vachisangana nyika yezimbabwe pamutare kuchisamba stadium, vachipa vanhu gwara rekuti takananga kupi, tiri sapi, takananga kupi. Sezvamunongoziva kuti munyika muno matiri zvinhu zvakaita manyamamiro nerongo, chihurumende chiripo chakazvigadza ichi, tatadza kutungamira nyika. Vanhu vari kunenge zvisiri nemuromo, vanhu vari kutambudzika muzvitoro, hamupindiki muzvipatara, hamuna mishonga, mafuta edzimotikari haawanikwi, akawanikwa ari dzamuramba mhuru. Saka purezidhendi vevanhu baba vachamisa vachange vachipa gwara kuvana vezimbabwe kuti tiri papi, tiri kuenda kupi.
Ivo vachamisa vari kutarisirwa kutanga kutaura nguvai?
Vanotaura kutanga nguva dza 12 o'clock ari masikati, vatange vakureketa vari pachisamba stadium munzvimbo mamutare.
Musangano uyu wakanangana nedunhu remanikaland chete here kana kuti izvo nyika yose ichange iri kwamutare?
Uri musangano mukuru wokuti munhu wese, nyika yose inokokwa mangwana kuchisamba stadium kwamutare vazonzwa mashoko anobva kuna purezidhendi wavakavhotera achireketa, vachitaura, vachiparura mashoko okuti tiri kuenda kupi semusangano. Saka ndingati muchidimbu musangano uyu hausiri wemanikaland chete, musangano watiri kuti nyika yose ngave yezonzwa mashoko makukutu achabva kumutungamiriri akasanzwa nevanhu vezimbabwe.
Munogara makarambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa, ko rwendo runo mapurisa ari kuti kudii?
Mapurisa rwendo runo vakatibvumira tiite musangano wedu kuchisamba stadium kwamutare. Saka ndingati apa panyaya yekuti tinge tichienderera mberi nemusangano wedu hatina dambudziko ratiinaro. Mapurisa havana kutaridza kuti dambudziko ipapo, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Tine takaita musangano nemapurisa vakatenderera mberi nemusangano wenyu, saka hai ipapo pakajeka. Tine inonzi police clearance yatiri nayo kuti musangano wedu ufambe zvakanaka muzuva ramangwana.
Vachibaya, muri kuita musangano zuva rimwe chete, ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore uko tanzwa mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vachitizvo mapato asiri kuda kupinda munhaurirano zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika ari muZimbabwe. Ngagare akadaro, imi munoti kudii nazvo?
Haiwa, iro ranga riri gungano rematofo. Igungano revanhu vasina gara, igungano revanhu vataridza kukundikana nokugadzira matambudziko eZimbabwe. VaMnangagwa ndii purezidhendi weZANU, havana kuvhotera nevanhu zvamunoziva. Mashoko angu ini ndokungoti aiwa, semusangano isu seMDC inotungamirirwa napurezidhendi wevanhu Advocate Nelson Chamisa, hatina kuramba nhaurirano. Tiri pachena kuti nhaurirano ngadzivepo, ngadziitwe tigadzirise nyika, asi ngadzive nhaurirano dzinoitwa namutongi gava maenzanise. Ngadzive nhaurirano dzemazviro kwazvo, ngadzive nhaurirano dzepachokwadi dzakanangana nokuyambutsa vana vezimbabwe mudambudziko ravasangana naro rokutadza kurongwa nyika kuri kuitwa navadambudzo sezaravo.